Ongororo yemashoko ava mugabe yekuvhura gore rekutanga nerechipiri inoratidza kuti mabhiri mazhinji avakati achazewa neparamende muchikamu chayo chechitatu aifanirwa kunge akapedzwa makore maviri apfuura. Mabhiri aya anosanganisira rekuchengetedza vatengi, rekuongororwa kwezvinhu zvinopinda nekubuda munyika nerekuongorora nzvimbo dzekupinda nadzo munyika, reminda kana kuti land commission nemamwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika nenyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati hapana chakanyanyosiyana pamashoko ava mugabe ane zuro nezvavagara vachitaura. Vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuisa makurukota ehurumende parumananzombe kuti aunze mabhiri kuparamende.
Mitemo yakanaka kuri kuti dai paramende neivo vehurumende zvichireva makurukota nemutungamiriro wenyika vakwanisa kuunza mitemo iyi kuti inge ichidzeiwa, inge ichikwanisa kushanda.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo hurongwa hwava mugabe hwokuumba mutemo hungave hwakanaka, asi chakakosha kuona kuti mitemo inoumbwa inotarisa zvido zveveruzhinji here. Vati hazvibatsire kuumba mitemo yakaita seLabor Amendment Act uyo wakapasiwa neparamende zvisinei kuti imwe komiti yeparamende iyi yainge yati mutemo uyu unopikisana nebumbiro remutemo.
Chatanga tichishayiwa pamakore ose aya ndechocho chokuti pagadzirwe mitemo inoita kuti nyika igadzirisike, inoita kuti nyika ive inova pasi poutongo hwejekerere, inoita kuti nyika igadzirisike panyaya dzezveupfumi. Izvozvo ndo zvatakatarisa. Takatarisa kuti zvichaitwa here, mitemo yacho ichaitwa here, uye ichiitwa sei.
Mutauri wesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti chishuo chavo ndechekuti dai mitemo yese inofanira kuumbwa neparamende iyi yaumbwa zvine mwero.
Ndozvatinenge tichidawo kuti zvinge zvichiitika, nekuti yavanoti muchirungu legislative agenda kana kuti gwaro rakaparurwa navamugabe rekuti nongatarisa mitemo yakati, tinokumbira kuti kudai zvanga zvapihwa nguva kunzi izvi zvofanga zvaitwa nenguva yakati, izvi zvofanga zvatanga kuitwa. Izvi kwete kuti tingotaure zvinhu nekuti tiri kuadress. Handifungi kuti parliamendi yakafanana neHarare yekumapolitical parties, zvakada kuti siyanei.
Mumwe mugari wemuHarare vamulondolozi Dlovu vanotiwo paramende inofanira kushanda nesimba kupasisa mabhiri ese kana achinge audzwa kudare.
Tingarambi tichingoverenga maspichi, tichiteerera maspichi anonakidza kuteerera kwazvo, asi pasina yatingati tangible change nechirungu. Saka ngapaitwe fast track kuti paitwe implement debate those bills apasa ite mutemo nyika iende mberi.
Asi vachitaura panemwe musangano wekuvandudza mitemo kuti iendera nebumbiro idzva remutemo wenyika, mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vakati paramende yakazvipira kushanda kana usiku ichigadzira mitemo. Vakati makurukota ehurumende ndiwo asiri kuunza mabhiri kuparamende, uye vakati izvi zvinoita kuti paramende isvorwe neveruzhinji. Mumwe womugari wemumbare vaPeter Ngorima vanoti mashoko ava mugabe akanaka chose uye anofanira kutevedzwa zvikuru sei mutemo wepublic health uyo vati uchaita kuti vazhinji varapwe sezvo vasina mamedical aid. Asi vatiwo nyaya yeuori inyaya inofanira kugadziriswa sezvo iri kuvhiringa upfumi hwenyika.
Vakaita zvinosodesa chaizvo chaizvo vakaita sana kumbira ikangai vakapedzera vapa hiro seka. Ii hiro here inotibira isusu vana veZimbabwe kuti tisare tichitambudzika? Tine vanhu vakawanda vatinokwanisa kunongedzera vakabuda munyaya dzeuori idzodzi. Saka tinoti isusu president whether vakaverenga speech iri wrong kana kuti iri right, ngavaimplimente zvinhu zvinenge zvichibva mumaspeech avo, ngavaite zvinhu zviri kubva mumaspeech avo.
Zvichakadaro, nyanzvidzi dzatiwo zvakaitika nemusi wechipiri zvinosvibisa nyika, izvo zvinokanganisa mabasa ekukwezva vemabhizimisi vekunze. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaJames Joa vati zvakaitika izvi zvinoita kuti vanhu vekunze vaone sekuti mutungamiri wenyika haachakwanisa kutonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.